Vanokokera nhengo dzeTCCC muNational Assembly vaClifford Shatwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura pari zvino, asi vachagara pasi voziva kuti votora danho ripi.
Ichasangana yokurukura nebhara richatorwa, asi bhara guru ratopihwa, ndobhara renyika, ndobhara rinotevedzerwa. Munoziva vachamisa ndokakunda zvine mukurumbira. Mativi mana ese nyika, vanhu vese vaiti chamisa titungamire.
Vashatwayo vaendera mberi vachiti vachanzwa upfungwa dzevakavavhotera kuti votora gwara ripi.
Chakakosha ndechekuti tinzwe vanhu kuti vari kuti chii vatinomirira kumakosiwezi kwakasiyana siyana, nekuti hatina ngomuka tamira muchipinge South kana kuti muany constituency. Takatoiswa nevanhu, vanhu vanofanira kunge varivo vatiisa pamberi, asi vanhu vese ndo vanofamba vachiti chamisa.
Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Muzvare Fadzai Mahere, vaAgents Gumbo navaDaniel Morokele dzazivisa kuti hadzichinei neTCCC sezvo dzakabuda mubato iri nezuro navachamisa. VaMorokele avo vanomirira Hwange Central muNational Assembly vaudza Studio 7 kuti havachinei nezviri kuitika muTCCC.
Pasipati tatosiya, saka vanogona kutidzinga kana vachida. Vakadzinga vana Chibanana vachinzi the existing members of TCCC. Isusu ndo vanhu vanotofanira kutidzinga because I have personally tidzinga the members andogona kuringwa nerecall.
Gweta vaFred Masarirevhu vati nhengo dzeCCC dziri muparamende nemakanzuru dziri parumananzombe, nekuti veruzhinji vari kutarisira kuti dzichatevera vachamisa, asi vakati danho iri rinogona kudziomera mberi nekuti dzinenge dzasiya basa dzisina kudzingwa, zvinozoita kuti dzisazokwanisa kukwikwidza musarudzo zvekare.
Ndinoona sekunge kuti vakasiya vari vega zvinokwanisa kuva kunetsa pakuti vazodzoke vakukwidza, asi vakaita zvekunzi vadzingwa vanokwanisazve kudzoka, nekuti izvezvi tarisiro iri kuvanhu ndeyekuti vange vachiita basa.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti izvi hazvisi kuzotadzisa nhengo dzinoda vachamisa kuvatevera.
Zvimwe zvacho tatotaura pamadandi mutande pamaemba X nezvimwezivachoti isusu takutobuda nemukuru wedu, saka vanenge vachitsigira vachamisa vachaonekwa nekubuda muTCCC.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vegezela Gumbo vanotsanangura kuti vese vanoda kupinda mubato richaumbwa navachamisa vane mukana wekuita izvi vasina dambudziko.
Inini ndofunga kuti step iri right chaiyo chaiyo, ndekuti vanhu vaya vanofanira kudenounsa chiTCCC just chava voramba vari mupalamendi kusvikira chavamwe atora step yekuva rikoda. Vakarikoda ndopavanozogona kupinda under ticket renew party inenge yafoma.
Nhengo dzeTCCC dziri kutarisirwa kusangana nesvondo kuti dzione kuti dzingaendese mberi basa sei zvichitevera kusiya bato kwavachamisa. Zvichakadai, vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vaSengezo Chavangu vatenda kuti utungamiri hwebato ravo hwadoma mumiriri wechikanga muparamende amai Linet Karenyikore kuti vatungamire nhengo dzebato iri muparamende kana kuti leader of opposition chino vechigaro chaive navachibaya avo vakadzingwa mubato. Amai Karenyikore vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vakamirira kunzwa kubva kuna vachamisa kuti votora gwara ripi.
Hapana chandiri kuziva, ndatongoona pasocial media pari kunzi Karenyi has replaced Chamisa. Ndinogo replace President Chamisa, ndichiva replace ndiri mumhepo iyi. Uno replace pani? Ndiri ndeka here ende ndava replacer zvaita.
Zvichakadai, vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vanoti kubuda muparamende kwenhengo dzeparamende zvichitevera vachamisa hakukanganisi basa reparamende, nekuti zano PF yagara ine nhengo dzakawanda kudarika TCCC.
Isu sezano PF hatina dambudziko nokuti tinoziva isu tinouwandu muparamende macho ivo vashoma. Kutoshaikwa kwavo kunogona kusataonekwa nokuti vagara vari vashoma.
Vachamisa nezuro vakasiya bato ravakavamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kupindira kwezanu PF mubato iri richishandisa vanhu vakaita savachavangu. Bato reTCCC rave bato retatu rasiyiwa navachamisa mushure mokusiya bato reMDC ravakatungamira pakashaya vaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mushure mokunetsana namuzvare Thokozani Kupe. Vakazosiya zvakare bato re MDC Alliance mushure mukunetsana nava Douglas Monzora. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.